chekwata chemuzimbabwe ichi chichatamba neasc jarafu yekusenegal zvitevera mubatanidzwa yezvikwata makumi matatu nezviviri zvasara mumakwikwi ecaf confederation cup yaitwa nhasi masikati fc platinum ikakunda jarafu mumitambo miviri inobudirira kupinda mumagungano emakundano aya umo munopiwa mari yakawanda kuzvikwata zvinokunda muteveri wechikwata ichi vapita musindo vanoti mukana wekusvika munharaunda yemari zhinji uripo muchikwata chavo fc platinum ndiyo imwe yezvikwata gumi nezvitanhatu zvakabuda mucup champions league kudzika pasi mucup confederation cup sezvakatarwa nevanotungamira nhabvu muafrica vecup ava mumwe muteveri wechikwata ichi muzvare filipa mugwazvo vanoti mukombe wecup confederation cup ndewavo sezvo muconfederation cup umu musina kunyanyooma semucup champions league
makundano aya econfederation cup aya haana kunyanyakuoma handikuona tichikunda ini tingafananidzi nechampion league iyo iyo yanga yakaoma apa ndotoona kana mukombe wacho chitotora
fc platinum yakabuda mucup champions league nechitatu yarohwa 4-1 mumitambo miviri nesimba stars yekutanzania makore maviri apfuura fc platinum yanga ichisvika mumagungano ecup champions league makwikwi akasvikwa mufinary nedynamos muna 1998 zvimwe zvikwata zvekuchamhembe kweafrica zvichiri mucup confederation cup iorlando pirates nebloemfontein celtic dzekusouth africa young buffaloes yekueswatini pamwe nejoaneng galaxy yekubotswana ndakamirira studio 7 muharare ndini michael kariatini.